Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chikunguru 7 2019. Makateerera kuStudio 7 nevenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kana madeta enda unodaka kuti mafuta ashandisa majinarita anoshandisa pamafekitori hapana motikari zvese saka utaona kuti zvinhu zvicharamba zvichingokwira.
Kushayikwa kwemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari kwokonzera matambudziko akanyanya mumaindastry.
Parliament haipi yakadelegeta its primary law making role. In other words, there is only one chamber inogadzira mitemo, the parliament. We have challenged that act muma tarezi mosho.
Mutemo uri kudzikwa pachishandiswa mitemo iri kudzikwa pachishandiswa masimba emutungamiri wenyika yoshorwa nevanopikisa nemamwe magweta. Varimi vachena vakatorerwa mapurazi vochema chema nerekuti mari yekubatsirikana yavakavimbiswa nehurumende iri kutora nguva kuti vaiwane. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yeAfrican Nations Cup, Castle Premier Soccer League neWomen's World Cup. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vanoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka mumaindastry nenyaya yekushomeka kwemagetsi uye mafuta ekufambisa dzimotokari. Magetsi ari kudzimwa kwenguva yakareba ukuwo vatyairi vedzimotokari vachiti vari kupedza nguva yakawanda vachitsvaga mafuta asiri kuwanika nyore. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaMugaga.
Iyo nyaya inotori damba wadamba. Vakatarisa zviri kuitika panyaya yegwenya chairo chairo ndofunga muri kutenda kuti uchimuka mambakwedza chaiko chaiko madzidzi asi akatobheta kana matendere. Ruzhinji rweZimbabwe ruri kusangana nenyaya yekuti hakutorima rinenge rangova rima. Wobvapo richingonovira kunosvika pakutosvika pakuenda kunopinda mumagota, mumanhanga kana vana vanonosvika pakunopinda muhozi pasina kana kunyarasvika. Iyoyo hondo hombe yekuti imomo masekitori medu imomo kuti utange kuda kubika chunhu. Kuti ude kuti ndakupedzera chakati muchaita upwerepwere hwekunyanya kundikana nenyaya dzedhiziri ramuri kuziva tiwo mafuta edhiziri acho ndeimwe hondo isiri kuwanika saka ndiri kunyeba zvangu nyaya iyi inonditambura mbabvu chaiyo chaiyo kana muchiziva kurwa kunoita nzou kuya kuya chinenge chichipitirirwa ipapo uswa ende uswana veZimbabwe vatambura panyaya iyo.
Saka munozobhadhara sei vashandi kana vasiri kushanda nguva dzakareba?
Ndofunga munoziva takaungana pamwe chete nemutungamiri wenyika nese mabhizinesi nevava vashandi. Tikati isusu aiwazve ngatiungane tinge pane chatinoti tripartite negotiating forum. Asi ungagadzira chii inewe mabhizinesi ndiri kutigona izvo vanoita zvekuchera mugodhi vari kutiwo tatichida kunge tane 100 tons dzegoridhe muna 2023. Nhasi ndakagara nemupanapa mukatarisa matani egoridhe anobuda mumagodhi edu enyika ino ari kusvika makumi matatu nemashanu. Ichirombo inde kuti ufunge kuti achasvika zana 2023 hondo chaiyo. Mukabvunza vemugodhi yevanotiwo magetsi hakuna. Zviri kutsikirira kubuda kwavo. Ukaenda kune vanobika zviri mumasektori emanufacturing hakuna magetsi. So kana pasina zvazva kurati zvokuti mashuti chaive vashandi wakutomboti vashandi kana mauya kana tatiita mashuti matatu takita imwe chete nekuti hakuna zvemagetsi. Ukadatiita mashuti matatu ipo pasina magetsi unovapi vashandi yake. Saka zvinoriani zvekuti mabasa vakawanda vanhu vacharamba vachijoina munzira umwe vachingotenderera pasina kwavakananga chaiko chaiko.
Ko dambudziko rekushomeka kwemafuta here ekufambisa dzimotokari?
Ndoratinotaura kuti magetsi nemafuta zvakofanana. Chikonzero chiri chokuti kana magetsi aenda unodaka kuti mafuta ashandi pamajinarita anoshandisa pamafekitori hapana motikari zvese saka utaona kuti zvinhu zvicharamba zvichingokwira. Iyi nyaya inotaurwa navamusuri kuti tisazodzidzisa mapuraizi kana tichinde izvunhu. Chikonzero chiri chokuti hatirambi tichiprinda mari havasi kuziva kuti aiyo hakutorina zviri kugadzirwa mumafekitori saka paticharamba tichingotoda kutenga zvinhu kuamerica toda kutenga zvinhu kubritain kusouth africa kwazviri kuya ndizvo ticharamba tichida mari yekunze kuida kwatinoita ndokusimba kwainoita ndokuchena kunoita mari yemuno saka zvicharamba zvichingokwira mutengo ndozvo zvinofanira kunzwisisikwazvo.
Mukuru wesangano reZimbabwe National Chamber of Commerce vaChris Mugaga vachitaura vari parunare muHarare. Mumwe mtedzeri webato rinopikisa MDC vatendai BT vanoti mimwe mitemo iri kudzikwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachishandisa masimba avanopiwa nePresidential Measures Act inotyora bumbiro remitemo. VaBT vanotiwo kushandisa mastatutary instrument kuri kuitwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kutyorawo bumbiro sezvo kusingaremekedze dare reparamende. Mashoko avabiti anotevera kuburitswa mugwaro rehurumende kwebhiri rekuwandidza mutemo wekudzivirira kusafambiswa zvakanaka kwemari kana kuti money laundering bill. Izvi zvinoteverawo kupera kwemwedzi mitanhatu yakamboshanda zvimwe zvikamu zvemutemo uyu izvo zvakashandiswa pachishandiswa masimba emutungamiri wenyika kana kuti mapresidential powers. Bhiri iri rinopawo ZAC kana kuti Zimbabwe Anti-Corruption Commission masimba ekusunga vanhu uye kuti vanenge vaita zveuori vatorerwe zvimwe zvezvinhu zvavanenge vawana kuburikidza neuori uhu. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe divi ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mukuzeya nezvenyaya iyi tabata vaBiti.
Ya, chekutanga ndechekuti Mnangagwa ane tsika yekutonga nemapresidential emergency powers, mapresidential decrees. Mapresidential decrees ari kunze kwemitemo, bumbiro remitemo, because bumbiro remitemo redu musection 134(1)(a) rinotaura kuti parliament haipe yakadelegata its primary lawmaking role. In other words, there is only one chamber inogadzira mitemo, iParliament. We have challenged that act muma tarezi mosho. So we hope that you know, a court soon will pronounce on the legality of the presidential chamber of measures act. So there are three or four court applications in respect of which we have challenged the presidential chamber of measures act. Remember, mabondi notes are introduced by the presidential chamber of measures act. Remember, statutory instrument 133 of 2019, yaka introduce a new monetary policy yekutane a controlled exchange rate yaka introduced ne presidential temporary measures act. So we are tired of Mnangagwa's abuse of the presidential temporary measures act. Uyu anhasi uyu tichaurwisa ku parliament, topedzerana ku parliament, and I'm quite sure the parliamentary legal committee icha reject mutemo uyu. E amendment iri kudiwa iyi, ie amendment isiri zvakare pamutemo pa constitution.
Ko chii chaizvo chisiri pamutemo kana tichitarisa iro bhiri rekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering?
Mutemo waMnangagwa ndewekuti kana paine mbavha, and mbavha dzakawanda, and we all want corruption to be fought, titaurire kuti chinhu icho wakachiona kupi. But the constitution is very clear. The constitution says you are innocent until proven guilty. Two, you've got the right to remain silent. So the onus iri pastate kuti iti iwewe tikuzoti wakaba, and wakaba so. Therefore, we are taking. But the minute we shift the onus, the responsibility, the proof, kuna accused person, kuna suspect, that only problem, atifuna criminal justice system. Next time, chango chinja, muteme ya criminal law, chango ti, yo waka ponda munu, chifichana ngurawai usina kuponda munu. So this is a fundamental infraction on due process. It's a fundamental infraction on my principles, a rule of law. That's why we will fight it as MDC.
Asi mukadaro hazvizoratidze here sekunge musiruda kuti vanhu varikuita uori vasungwe.
Let's make it very clear. Let's fight corruption. Let's fight corruption, but you don't fight corruption in this way that Mnangagwa is trying to do it. You fight corruption by you yourself being transparent.
Mumwe mutedzeri webato rinopikisa reMDC vatendai BT vari parunare muHarare.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa 909 AM 4930
kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Mukuru wesangano reCommercial Farmers Union Ben Gilpin vanoti urongwa hwekupa varimi vachena vakatorerwa mapurazi avo kumari kutanga vakatorerwa mapurazi avo kutanga muna 2000 mari kuri kunonoka zvakanyanya uye kubva zvavakatanga kupiwa mari yekubatsirikana mwedzi wapera kusvika pari zvino kwapiwa varimi vanodarika makumi matanhatu chete pane vanodarika mazana masere nevatatu vari kutarisirwa kupiwa mari nehurumende. Murimi mumwe chete ari kupiwa mari inosvika zviuru makumi mashanu nemashanu kana kuti 55,000 RTGS. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru weCommercial Farmers Union vaGilpin.
Pari zvino vanenge vanokwana about 60 zviri kuitika asi zviri kutora kanguva asi vanofarawo vari kutambira tinotarisira kuti mari yacho chabudirira patiri kutora time chete.
Ko chii chiri kuita kuti itore nguva?
Ameno bureaucracy yacho imomo ministry yacho vane machecks yakawanda vanoda kuita saka ndizvo zviri kukonzera kunonotsa kwacho.
Asi vangani vanga vapedza mapepa avo kuti vakwanise kupiwa mari?
Vese pamwe chete vaka apply it's about 837, something like that. 837. Vamwe vakarambwa zvikanzi vakatambira kare. Vamwe vacho vari kudzora nokuti vanoda tsamba dzacho dzemakambani avo.
Ndo zvapa kuti zvinonoke kupera izvi?
Kazhinji mapepa acho ari kupinda imomo. Machecks acho and vari kutora nguva ameno nguva yacho processing yacho zvikanzi vanoda kuti vakwanise kupasa paaudit kana audit yaitika.
Avo vanga vari mukuru weCFU vaBen Gilpin vari parunare muHarare.
We love you. Saverio. Yeah. It's a pressure. Now we shift you. My Instagram. Yeah, bro. Na father, my sister. Na father, munu wese, my sweeter. Doro tadira basita, father, bariba zita, father, kana ma ancestors. Yeah. Waya, waya.
Inini ndinoitwa Siltoman, a.k.a. Romeo Anthony the Dancer, father. Makaterra Studio 7. Waya, waya. Muza, waya, waya.
Iko zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naMike Howe weStudio 7.
Kwazwai, 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 muri yeZimbabwe. Ndinomugamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandido kupakurirai zvondo rega rega. Ini ndini Mike Howe. Nasi muchirongwa tirikurukura nezve chirongwa chehurumende yeAmerica chatinopakurai gore rega rega, chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Nasi muchirongwa tine mumwe wechidiki ari pachirongwa ichi vaRobson Chere. Ngatendei kuna vachere kuitira kutinzwe maonero avo pamusoro pechirongwa ichi. Vachere ndinomugamuchirai muchirongwa mukoma. Chirongwa cheMandela Washington Fellowship mune ruzivo nacho chine chidangwa chekusimudzira vechidiki vekuAfrica vanoita mabasa akasiyana siyana. Tisati tatanga kukurukura nezvechirongwa ichimukoma, tiudzeiwo zvizere pamusoro pebasa ramunoita.
Ndinotenda zvikuru mukuva pachirongwa chino. Ini ndiri murayiridzi wekumaruwa, ndiri murayiridzi wezvidzidzo zveumhizha, masubjects aya atinoti emasciences. Ndiri murayiridzi paAkshuras High School, uyezve ndiri munyori mukuru kuti Secretary General wesangano rinonzi Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Sangano iri rinoona nezvekusimudzira dzidzo yemumaruwa, uye rinoonazve nezvemagariro nemashandiro akanaka ewarayiridzi panyaya dzemuhoro, kuti varayiridzi vari kuona mihoro yakakwana inofanira kunge ichikwanisa here, uyezve pane zviri kuitwa here zvinokwanisa kuti zvisumudzire upenyu hwevashandi vanova varayiridzi vatinomirira. Ndinoitawo zvekare zvebudiriro yenharaunda yatinoti community development work, apo ndichishanda nesangano rinonzi Citizen Manifesto, uye ndinoshanda pakuona uye kukurudzira kuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu yatinoti mahuman rights.
Chii chakaita kuti muve nechivimbo chekuva nhengo yechirongwa ichi?
inyaya yekuti chishuviro changu ndechekuona dzidzo yemumaruwa ichibudirira zvikuru. Izvi zvinozoitawo kuti dzidzo yekumaruwa ikange yabudirira, upenyu hwevagari vemumaruwa hunowanika huchasumukira. Kunoku tinenge tichisangana nana muzvinafundo tichitarisa kuti ini ndiri murayiridzi wemasubject eumhizha. Saka ana muzvinafundo wemaareas akadaro tichisangana nawo achitipawo pfungwa dzekuti dzidzo yekumaruwa ingakure sei. Totarisa America kuti inyika iri pamberi zvikuru panyaya yetechnology. Tingaitawo sei kuti tiwandudze dzidzo yedu yekumaruwa inge ichisumukawo, tinge tichikwanisawo kusvika papari nani pabudiriro yemumaruwa.
Mane nguva tingati mavhiki maviri muri kuno kuAmerica muri pachirongwa ichi, pane zvamungati madzidza here zvingasimudzira vechidiki vekuZimbabwe?
Ya, pamasvondo mashomanini atava kuno tikafamba nzvimbo dzakati wandei zvisingaite muno. Pane zvese izvi, pane maopportunities akawanda atati atasangana nawo anokwanisa kubatsira wechidiki vari kumusha. Nyika nayo iripo zvekuti chero tadzokera kumusha nokwanisa kuwandudzawo kuti zvikoro zvedu zviri kumusha zvinge zvichikwanisa kubatsirwawo nezvikoro zvekuno mune zvimwe zvezvishandisiro zvavange vachida. Pane dzimwe nguva vana vedu vanenge vabudirira kunyange muzvidzidzo zvavo vatinge vashaya mari vayo, tinogona kuvaunzawo kuno kuvodzidzawo pachena vaizodzoka vachiita development mumusha.
Nguva ndiyo yadyanana. Peta chirongwa, muchitipa mazwi enyu ekupedzisira pamusoro pechirongwa ichi.
Mashoko andingangodi kutaura zvangu ndeyekuti zvakakosha kuti isu wechidiki hatisi vatungamiriri vemangwana. Tisu vatungamiriri vanhasi nemangwana. Afrika iri kuda vatungamiriri vechidiki vanoona kuti remangwana rakamira sei, ririgadziriswe kuti remangwana kuti Afrika yedu inge ichienderera mberi. Tadzidza kuti hurumende kuno ihurumende inoda vazvizvarwa zvayo vagari vayo, uyezve kuvatungamiriri vese vachazova muAfrika zvinhu zvakakosha izvi zvokuti vange vachichengetedza zvizvarwa zvemuAfrika, nekuti hurumende dzofanira kunge dzichichengetedza vagari vemo, nekuti ndo zvinhu zvakanyanya kukosha.
Mhuri yeZimbabwe mabva kunzwa kuna vaRobson Chere, mumwe wevechidiki ari pachirongwa cheMandela Washington Fellowship chegore rino. Nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu. Kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki, munokwanisa kundinyorera ipapo BigMike3 paInstagram nepaTwitter. Anokoneka nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri pachirongwa The Connection, chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, bye-bye!
Aiwa, tinotenda zvikuru Mike Chivimba kuti vateereri muchaterera mune chimwe chirongwa namukoma Mike. Iro svondo rinouya iri nemusi wesvondo zvakare. Iko zvino tichienda kuna Tanonoka Hwande achitipa chimwe chirongwa chezvechitendero muhurukuro yaakaitawo zvakare iro svondo rino iri.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Aneru akanaka vatereri, ini ndiri Tanonoka Hwande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Nhasi tiri kupedzisa nyaya yemazita emubhaibheri yatanga tichitaura nezvayo kubva masvondo mashomanana apfuura. Nhasi tatsikwa naPastor Fortunate Hove veConcerned Family Ministry kuCalifornia. Semazuva ese tatanga nekuvabvunza kuti mazita emubhaibheri anokosha seiko uye anombova nebasa reiko.
Tinoona kuti mazita emubhaibheri anokosha nokuti inoratidza kuti inzira inoshandiswa naMwari kutaura nesu vachidurikidza neupenyu hwemunhu. Zvinoratidza zvokuti zita romunhu rinenge rakatakura basa raachazoita panyika kana munhu waachazova kuvanhu kana chipo chaachava kunguva yeupenyu hwake panyika.
Saka tingati Nyadenga akanga achipa vanhu mazita anoenderana nezvaanga achida kuti zviitwe here?
Mwari vanopa mazita anenge ane chaanoreva kana anenge achizadzisa basa rinofanirwa kuitwa naiye mutakuri wezita racho iroro.
Pane vazhinji here vane mazita akasiyana nezvinoreva mazita avo mubhaibheri?
Zvimwe zvacho hamugoni kunzwisisa kuti zita racho raireveyi, asi ruzhinji munongowana kuti zita racho ranga rine zvanoreva. Sauya ainzi Rabhani, mukadzi wake akati kwanditi unonzi Rabhani Benzi. Ende zvesvo akaitavo zveupenzi hwekuti wakaposa azviurayisa naDavid. Saka kungoratidza kuti mazita zveshuwa kazhinji ane zvaanoreva kashoma kuita mazita anopokana mubhaibheri nebasa rinenge richifanirwa kuitwa, kana nezvinofanirwa kuva munhu uyu, kana neunhu hwemunhu wacho.
Tingati zita rinopa shanduko here pamunhu?
Ndo kazhinji inini vana vangu vasati vauya panyika ndichiri musikana, Mwari vakandiudza kuti mazita avana ava anenge ari nhingi nhingi. Saka ndobva ndazoita vana ava handina katsaudzira pane zvimwe zvandandaudzwa naMwari, ndobva ndavapa mazita. Ndokuzopatika kuona kuti mazita andanga ndavapa futi anga akafanana naiwo anga ataurwa naMwari. Asi chaishamisa ndechokuti mazita aya anga ari ehanzvadzi sikana nehanzvadzi komana dzandakazoshanda nadzo muAmerica makore mazhinji mberi uko. Saka zvimwe zvacho unoona kuti Mwari vanenge vachivaka zvinhu vachiratidza kuti izvo vane chavari kuita kubva muzita romunhu. Pamwe kunonzi mupei zita ranhingi, imoti aiwa isu hatipi vanhu mazita anhingi. Izvo Mwari vane vachida kuti uyu rwendo rwake panyika rwakafanana nerwanhingi, saka zita rake ngarifanane. Vamwewo onzi musamupa zita romumwe munhu, mupei zita rake oga, nokuti Mwari vanenge vachida kuita chinhu chimwe chinhu chitsva pakati pedu. Kazhinji mazita chipo kwatiri isu vanhu, nokuti kana munhu akaita unhu hwakanaka, akazova munhu ane unhizha, akazova munhu anoparidza, akazova munhu ane mari, izvozvo vazhinji vedu tichawana zvatinodamburirwa kubva mukubudirira kwezita rake. Saka kazhinji kacho Mwari vanenge vachiitira kuti voruzhinji tive tinokohwa zvakanaka kubva pazita iroro.
Saka tingati mazita omubhaibheri atinopa vana anovabatsira here?
Anobatsira zvakanyanya, nokuti ndinorangarira mukunamata kwatinoita. Vamwe vanhu vachiti imi ndaudzwa ndakara kuti zita rako iri handiro zita rawaifanira kuva naro, iri zita wakaripirwa kuti rikuremere, saka unofanirwa kushandura zita iri. Uye dzimwe nguva mazita awa vana mai vedu vanenge vashungurudzwa, vosangana nemajambwa akawanda, saka mushungu idzodzo vanopa mwana zita rakadero, sezvakaitwa naRacheri womubhaibheri. Wakati mwana wangu ndiye Binoni, mwana wokutambura kwangu. Baba vacho vakati aiwa, mwana uyu achanzi ndiye mwana weutana hwangu. Vanga vapa zita neshungu. Ndozvikazhinji zvinoitika pakati pedu. Uyewo vamwe tinopa mazita akanaka, mozoona vanhu vachimbobudirira, hazvimbovaomeri muupenyu. Vamwe upenyu hunenge dombo, akapiwa zita rokunzi Chenjira kana Muchanyara. Mazita iwawo kazhinji anogona kukanganisa rwendo rwevanhu panyika nokuda kwokuti takavatovaremedza namazita iwayo.
Pastor Hove, tinotenda zvikuru nemashoko iwayo.
Tinotenda, ngatinamate yedu. Mwari tinokutendai, nokuti Mwari munoratidza kubva kuna Abrahama pamakataura naye makati izvo ndakuita sungano newe. Zvinoreva kuti mumazita umu mune sungano. Zvino tinonamata kuti izvo nokuzarurirwa kwamuri kutipa tibatsirei, kuti nyangwe tichiropafadza vana, tichivakumikidza kwamuri, tivape mazita anoita kuti mukwanise kushanda navo muzita raIshe wedu Jesu, tatenda. Amen.
Tinofara nemanzwi ane chidzidziso chikuru zvese zvatapiwa naPastor Fortunate Hove veConcerned Family Ministry. Ndinoda kukuzivisai kuti chirongwa ichi hachisi chevafundisi kana vana pasta chete, chirongwa chevatenderi vese zvavo vanoda kutaura nezvechitendero chavo. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti Ngati sangane zvakare zvando rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero.
Aiwa, tinotenda zvikuru kuna Tanonoka Wande weStudio 7 tichipawo kutenda zvakare kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu ako tinoshandisa nemusi wesvondo wega wega muchirongwa chedu. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbokupei misoro yenhau muchidimbu. Pamitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi, mitambo yapera yakadai izvi. Dynamos yarwa iyo Chapungu 1-0. Wange yarwa Bulawayo Chiefs 1-0 zvakare. Kuchizotiwo mune mumwe mutambo, Tel 1 yaita Mangange 1-1 neHarare City. Tochimboenda kuAfcon kuEgypt uko. Mitambo yeAfrica Cup of Nations, pamutambo uri kutambwa iko zvino, Madagascar 1 DRC kana kuti Democratic Republic of Congo 1-1 pari zvino, kwapera iko maminutes angangosvika iwo gumi nemanomwe kana kuti 70. Pane mumwe mutambo uchatambwa zvakare kuAfcon ikoko kuEgypt, Algeria ichange ichitamba neGuinea nenguva dza 9 PM. Tuenda kumutambo weFIFA Women's World Cup watambwa kuFrance nasi. America ndoo yasimudza mukombe weWomen's World Cup mushure mekurwa Netherlands 2-0. Kuchizotiwo une mumwe mutambo uri kutarisirwa nevakawanda kuCopa America uko, Brazil iri kutamba iyo nePeru nenguva dza 10 PM. Nako kambo mweya mutsvene kubva kuna Sebastian Magaja featuring Ja Praiser. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro inau zvakare. Kushaikwa kwemagetsi nemafuta ekufambisa dzimotokari kokonzera matambudziko makukutu kumaindustry. Mitemo iri kudzikwa pachishandiswa masimba emutungamiri wenyika yoshorwa nevamwe vanopikisa nemamwe magweta. Vamwe varimi vachena vakatorerwa mapurazi vochema-chema nerekuti mari kubatsirikana yavari kupiwa nehurumende iri kunonoka kuuya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda bakuvi.